A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 24th October 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Welcome back again, once again. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the lifting of the ban on the importation of some basic commodities that have become scarce in the country.
The government, starting yesterday, removed a ban on importation of basic commodities as Zimbabweans battle with the acute shortages, which the government says is the result of panic buying and unstable surrogate currency, the bond.
A full cabinet resolution taken on Tuesday rules that Statutory Instrument 122 of 2017, Control of Goods Open General Import License, will be temporarily repealed until the situation normalizes.
In recent weeks, there has been a shortage of basic goods, particularly cooking oil, which normally retails at $3.35 for 2 liters, but has been surfacing on the black market for $15 or an equivalent of US$4 in either South African rand or Botswana pula.
The targeted commodities by the lifting of the import ban include cooking oil, cement, ice cream, pizza base, potato crisps, sugar, yogurt, wheat flour, crude soybean oil, fertilizer, soap, shoe polish, salad creams, synthetic hair products, wheelbarrows, stock feeds, agrochemicals, baked beans, and body creams.
The list also includes fats like lard, tallow and dripping, body creams, bottled water, cereals, cheese, coffee creamers, finished steel roofing sheets, jams, juice blends, margarine, mayonnaise, packing materials, and peanut butter.
So, to join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on 919 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo ngambe zulukandaba siyadibana njalo lamhlanje uhlelo esiliphalona maviki wonke ngolwesithathu uhlelo lwe-Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngokuyekethisa umthetho obusenqabela ukungeniswa, singathi thina ukuthengwa kwempahla ezivela kwamanye amazwe ezifana ikakhulu ezokudla, kodwa kugoqela okunenginengi okunye okuthiyeneyo kade kungavunyelwa ukuthi ukungenise elizweni, ngoba kukhona elizweni abakulungisayo lokho, kona lokho kade kukhona ku Statutory Instrument 122. Sifuna ke ukuthi sixoxe sikhangela njalo le ndubo elingaba libhekana lazo kumagumbi amane elizwe. Sizwa kuthiwa kulento ezilokho zishoda lanxa abanye sebeyenelisa ukuthi bathenge impahla phandle. Lingasitshayela ke ucingo lisitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lapho elingali khona, Jonga.
Hongu vadiwa vatereri nevatariri, nhasi tiri kutarisa nezve kuvandudzwa kwemutemo Statutory Instrument 122 of 2017 kwakaziviswa nehurumende nezuro zvichitevera dare remakurukota. Takanzwa hurumende ichitaura kuti kutanga iye nezuro yakanga yave kubvumidza vana veZimbabwe pamwe nevemabhizimusi vane dzimari dzavo vanokwanisa kunotenga zvinhu kunze kwenyika kuti vange vachipinza zvinhu zvimunyika. Zvinhu zvakawanda zvakakwanisa kunge zvichibvumidzwa nehurumende kuti zvipinde munyika, zvinosanganisira zvekudya, zvinodiwa pakurima, zvekuvakisa nezvimwe zvakadaro. Asi vazhinji vari kuchemawo zvakare kuti hongu hurumende yatora danho iroro rekuti vanhu vange vachikwanisa kupinza zvinhu munyika. Asi dambudziko rinoramba riripo panyaya yekuti mari yekunze yavanoda kuti vange vachitenga zvinhu izvozvo kubva kunze vanenge vachiwana kupi sezvo nyika isina mari yekunze. Ndizvo zvatichanzwa nhasi muhurukuradza tichaita nemi pamwe nevadare vedu. Tizivisei matunhu amuri kuti zvino muri kuzvitambirawo sei kana muri kutambira sei ishanduko yakaiswa kumutemo iwoyu, nekuti kunyevenutswawo kwemutemo iwoyu kunobatsira vana vakawanda veZimbabwe. Ndambotaurawo nevamwe vangu vachitaura kuti dambudziko rinonga ramba riri pakuti wawana mari yekunze yekuti utenge, wadzoka munyika unotosvana zvakaringu wechibhadhara mutero yezvinhu izvozvo. Saka mutengo wacho unongoramba uri pamusoro. Tichanzwa kuti vamwe vari kuti chiikris.
Yevo chonga, ukati sikhuluma ngakho sekuvunyelwa ukuthi uthenge elizweni kugoqela amafutha okupheka, i-cooking oil, isamende, i-ice cream, pizza base, potato crisps, yogurt, lokunye okunjalo. Singalingasela nje ukuthi likuhambisa njani. Siyazi ukuthi bakhona jonga abasebenzisa umalayitha.
Kuti zvipinde munyika.
Yeah.
Asi unofanira kuzobhadhara pa boda kubhadhara tuti. Asi kune vamwe Chris vari kubvunza kuti shu here nyika ingange ichinzi haina zvinhu zvakaita sesamende inogadzirwa munyika. Ameno iwe ndo unombotamba tamba nevanoziva nyaya dzemari idzi. Vanotiudzawo kuti zviri kufamba sei.
Chonga, you know, I spoke to someone who is in the food manufacturing industry, and they were saying that they haven't raised their prices. They sell cooking oil and other stuff. And so what has surprised them is that, anyway, we'll continue this
discussion. Hello? Nare inenge yabva yangodona. Tataita muteereri wekutanga tichingovhura chirongwa chachiri chisionekwe mudzivepo kuti muchingovhura chirongwa muchibva maita muteereri. Ndizvo zvotaura hako Chris.
Yes, chonga, I was saying, you know, they're saying that things like cooking oil, they have not raised the prices because, you know, it's manufactured in Zimbabwe, the everything that they need is locally based. But they are surprised that, you know, when they take these foodstuffs to, you know, supermarkets, there will be crowds there waiting to buy all those goods. And you can tell that, you know, these people are not buying
for consumption.
So, you know, it's really a situation that has gone a bit out of hand.
What I don't understand, Chris, or maybe what I will seek an explanation from our guests and callers, is what will happen to those who have been hoarding in the event that the lifting of this ban allows Zimbabweans to provide more of these commodities in the country. Yes, ndazva kuti na vamasimba kuchera inyanzvi munyadzo zvoupfumi ndemumwe vadare vedu vatakoka kuti tinge tiinawo muchirongwa. Vakuchera, tinogamuchirai nemufaro.
Makadiva kandemiri vagande nevateereri vakateerera parisiku.
Aiwa, tinofara zvikuru tichikutendaiwe kuti mawana nguva yekupinda muchirongwa chedu. Ndigainongotanga hangu ndofunga nerurimi rwekuti vakawanda vanobva vangonzwa nyaya tiri kukurukura. Mr. Kuchera, we are talking about the lifting of this ban or the amendment to Statutory Instrument 122 of 2017. People, individuals and companies are now allowed to bring in some of these commodities that were listed as locally manufactured and were not allowed to come from outside the country. What does this amendment mean to ordinary Zimbabweans?
Yeah, there are two things. Number one, it means that everyone now is able to import goods, as you say. So it stops this idea that some people can get licenses to import things like soap, sugar, and all the things that are listed. The second thing is that it may mean that some of the goods will now be priced in the foreign currency. For instance, US dollars or maybe the rand from South Africa. But I think it also is a wake-up call to businesses, because I think that statutory instrument was protecting inefficiency. Local products were now becoming expensive, were now becoming scarce on the basis that they have no competition. So what we may also see is a price drop from some of these goods, some of these providers of goods that we use in this country, because they were now also stockpiling goods and also speculating on price. Now that we are going to have a lot of goods that will be coming in, then there's no more reason to speculate on prices. The market will be flooded. People will have a bit more competition in terms of price.
Tishitari sao nyayo itongoti dimu ne rimi rwechi rama imozo tishwe kakare dimu ne sindebele sezo muri nyanji inoro wako esi. Tishitari sao kubandu zuka kwa mitemwa iwo Instrumental Instrument 122 waka zikuwa muna 2017 wakubumiza. Banawe Zimbabwe newe mabizimusi kutu wangu wa shitenga jini kubwa kunzo wa shipinda na shumunyika. Unu batirachi kumunoza wakuchera.
Tekutanga uchabatsira vanhu zvavo vanenge vachikwanisa kunotenga zvinhu izvi kunze kwenyika. Tinozviziva isusu kuti chikamu chakakura sevana veZimbabwe hachina mabasa. Sakune vanhu vanorarama nekutengesa vanenge vakukwanisa kunoenda vachizvitengera zvinhu izvi vachishandisa mari dzavo. Zvinokwanisa kureva kuti zvinhu zvinokwanisa kutanga zvakati dhurei pamusika, uye zvinhu zvinokwanisa kunge zvichitengeswa nemaus dollar kana kuti nemarand. Asi pakupedzisira zvichakonzera kuti zvinhu zviwande pamaketi, nekuti ani nani zvake anenge achikwanisa kungona kuzvitengerawo zvinhu izvi kwaanenge azviwana, kungava kusouth africa, kungava kubotswana, ouya nazvo kunoku zvopinda pamusika zvichikwikwidzana nezvimwewo zvinga zvagara zviripo. Dambudziko ratanga taita nderekuti tine makambani amwe achona aiprotektiwa kana kuti aichengetedzewa nemutemo uyu, anga akuitawo izvozvo zvekuda kukwinya zvavanogadzira kuitira kuti vakwidze mitengo. Saka ndingangoti izvozvo zvinokonzera kuti kwasachaitika izvozvo, nekuti zvinhu zvinenge zvangowanda kubva kunematizi akasiyana siyana kune vanhu vanenge vachikwanisa kuzviwana nekuzvitengesa. Saka mitengo ichazongorerukira vanhu mukutedzisira, vanhu ndo vachabhenefita zvakadanya, nekuti mitengo ichangozongodzika.
Maita basa vakuchera, ndichakupai mukana yezvino izvi, ndofunga muchidimu kuti mugotsanangura neisindebele. Tine muteereri makadi. Halo, Linjani.
Makadi.
Takasimba makasimbawo, ndiani? Vazhou, makadiko?
Ndapenyu, makadiniko?
Aiwa, ndiri mupenyu, muri kupi?
Apa ndiri kuona ndiri kumhondoro Ngezi.
Mhondoro Ngezi, nyaya iri mudare rinofunga mainzwa, tipeiwo pfungwa dzenyu. Nhare yabva yangotiza, tichangoda kunzwa kuti vanoti Vazhou vari kumhondoro Ngezi. Nhare inenge yabva yangodimuka. Chris Wombo Sosa wakuchera.
Nomzana kuchera.
Neba.
Ye, unjani ba?
Mimi na ngiyaphila.
Ye, unjani Harare lamhlanje?
Harare singathi abantu bayasamuthi baphile, kodwa into ezinzima, into azitholakali ezitolweni. Nxa ufuna ukuthenga into ezinjengamafutha, bayathi qala uthenge into ezi-$10 ngo-$15. Uthi uthenge isinkwa usikwanisa ukuthenga ama-lofts amabili kuphela. Khanya njengami into zinzima.
Kodwa sizwe kuthiwa i-petrol ingani sitholakala lula, kuliqiniso yini lokhu? Ke wezwa yini ezinye indawo khonapho ukuthi kuhamba njani?
Ngizwe ukuthi leqiniso sibile ukuthi isitholakala, kodwa ikhathesi khaya njengani itholakala endaweni ezilutshwana, kodwa isitholakala. Ama-queues akhona sibile njengoba abantu bengakwazi ukuthi isitholakala okwesikhathi kumbe iyatholakala khathesi nje, kodwa ngizwe even namhlanje bekunamagaraji amabili amathathu engiziwa ukuthi bebelefuel ama-queues engamakhulu kakhulu.
Mm-hmm. Yeah, I was telling amafitshane nge statutory instrument le ukuthi ubona ungani izayenza ukuthi intengo yini iyehle yini empahle ezinye kade isiqansa njengesibonelo asithi thina i-cooking oil njengoke kwathiwa ngomunye wami lapha uJonga Kantemire sithi yena bakhona abanye asebegcwele lama-cooking oil ezindlini lapha bahamba besiyathengisa but ukwenza ukuphakamisa ibhani le akusoze kwenze abanye besale sebegcwalelwa amafutha besengasela ntengo.
Okuzenzakala in the long term ukuthi intengo izayehla ngoba uzabona ukuthi wena abantu bayabe bethenga abaningi bayabe buya lezinto lapha so bazisebenzise indaba le e-supply and demand so kusitho ukuthi uzaba nama-supplies amaningi ngoba abantu bakhaza nama-companies bayabe kwazi ukuthi bathenge izinto phandle kwelizwe so kuzenza ukuthi ama supplies abe maningi so sicho ukuthi intengo yayehla ngoba i supply ingaba nengi kuyabe kune competition ukuthi abantu bayafuna ukuthi bathengise izinto zabo bayathenga ezinye zokuthengisa so ngibona njengani in the long term intengo izayehla ungakhangelisisa kulama companies lamanye uhulumende esithi yena uyawaprotecta alungisa ama-basic commodities anjengechukela ababegcina ama-commodities lawo befuna ukuthi intengo ikhwele uzananzelela ukuthi sikhuluma senzenje unama-products akhona awalapha eZimbabwe athengiswa eZambia athengiswa eSouth Africa aphumiswa lapha eZimbabwe ngibona njengani ngendlela eziyiliga so ama-businesses sekuzamele labo bavuke sibili baqine ngoba kuyabe sekule competition i-competition can only be good for the consumer.
Hayi kuyezwakala Jonga.
Ndisandaenda hangu na vakuchera vambotora mafemu tine vateereri vari kunyora pa Facebook page yedu yeshona tina anzi Boaz Jaguru vari kuti zviri nani ndofunga vari kutsinira kuti zviri nani zvaitwa izvozvo koita Miriam Marete I am watching you from South Africa regaitinzwe muteereri ari parunhare kuti anoti makadi. Hello.
Hello makadi.
Takasimba zita ndiani?
Samuel Nyekete.
Vanyekete makadiko.
Ndiripo hangu makadiko.
Aiwa ndiri mupenyu muri kufona muri kupi Vanyekete?
Kwa Murambinda kubohera.
Kubohera Murambinda nyaya iri mudariro mainzwa.
Nyaya ndiri kuinzwa zvangu.
Munoti iwo.
Maonero angu inini ndeyekuti varume ava munoona kuti kana uri baba pamusha ukadzidzisa vana kuti vana ava musanokwata kwako baba munini mangwana ofuma kuti chindai munokwata zvekuti ha hatina ufu unenge watoedza kuti wakundikana kuva baba saka apa hazvibetseri izvi zvinhu zvaangonaka ndezvekuti tingodzokera mune zvinoita kuti nyika irarame pane kuramba tichingova mangwana tachipinda mune izvizvi kuti zvindagwara hazvina zvazvinotibatira
but ndezvipi zvamunoda kuti zviitwe zvamunofunga zvinoita kuti nyika irarame
nyika yedu inofanira kunguva neindastry kuti zotia tine indastry tine zvinhu zvatinogadzira even mapurize tinozape kutangira because tinenge tichiza kuti takazvigadzira zvinokosta mari yakadii kumanufacture kusvika zviiswe pakudyiwa pane izvizvi zvekuti henezvisvika kuti vanhu vakaenda kusouth africa kunotora zvinhu tichaona kuti aenda kunotora zvinhu ndiyacho akagadzira mutengo wilist ari kuenda kunotenga neforex ouya otitengesera isusu mumaket yedu nebhondi saka zvazvinoreva ndezvekuti ndiye achatiudza kuti bhondi ratatenga naro zvichawirirana nemari iyeye ari kushandisa iye hurumende inenge isimo saka zvekureva kuti tiringorarama isipa chedu hurumende yakavata
ko munombotarisawo here kuti vanofanira kunga vachinotenga kunze ava vanga vana mari kupi tichiona kuti vanotengesa migwagwa vari kunzi vabve futi nemapurisa tirikutonzwa vari kusungwa vanotengesa mari ava saka dambudziko munofunga kuti rinoreruka here ivo vasina kwokuwana mari nokuti Reserve Bank of Zimbabwe hatisati tanzwa kuti yaakupa here vanhu kuti yaimutore mari kana muda unotenga kunzi
ndozvandiri kutoreva zvekuti vanhu vadivanzi vaende kunotora kwavari kuwana mari yacho hatito kuzivi zvoreva kuti izvo ndo vachatudza mutengo wekuti kana vakanotora mukaka kuti tifunge tikati ndo vachatoo kutigadzira zvepurize kuda kuti vakutogadzira pamusoro peyata tichifanira kutenga nayo iyo yacho pane zviripo izvozvo saka toda kuti hatina chatagadzira tisangoramba tichiwedzera dambudziko maybe tapishandukura hembe tikati taane hembe itsva isi tiriwana iyeyo
ya pakaoma ipapo apanzwa Kristu hanzi tiye tangopindurudza hembe mukati tomuisa kunze inside out toti taane hembe nyowani aiwa maita basa zvikuru vanyekete kubhoera uko
aiwa hatinotenda
yes Chris that was Mr. Samuel Nyekete calling us from Murambinda in Buhera he says the government should be organized and make sure that industries reopen and in the end with this lifting of the ban dealers will end up controlling the prices depending on how much they buy the products from outside because they will come and tell you no I bought this for 10 rand so you have to buy it from me for 20 rand because they will factor in also tax at the border and their transport. Profit transport and then yeah and also they still want to make profit yeah, but what I don't know is whether they will be paying the 2 cents per dollar tax now that they will be selling on the streets yes
yeah no that's a difficult question but we have our economists on the line Mr. Kutera, what do you make of that? Do you think, you know, I've heard people saying because of this 2%, this statutory instrument lifting will result in government realizing a lot of money through customs duty. What do you make of that?
Well, it's not yet clear how the duty is going to be charged, but just to clarify on the 2% tax, I think the issue here is that the 2% tax is only applicable to transfers. So if you are selling using transfers, that's when the 2% tax applies, and transfers above $10. So it means that people who are going to be transferring or sending money via this mobile money option for $10 and above, that's when these guys will be paying the 2% tax. But if they charge in foreign currency, which is likely going to be the case initially, then you will find that the government will not be getting any money. They will just only get money from the duties that they will charge you at the border.
Okay, so that's the duties that we're talking about. That is the 2%. At the border is also only applicable if someone pays duty by RTGS?
Yes, the 2% is only applicable to transfer. So it won't work for any other transaction. It's only working for transfer.
Okay. And also, it's calculated in bonds or US dollars or it's just a flat rate?
Currently, the 2% is calculated on the RTGS and bond notes. There is no, I've not come across anything that says that the US dollar is also going to be charged that amount.
Okay. Vakuchera, nimbokanda hangu mvunzo nerurimi rwamai. Tinoona kuti vanotengesa mari kana kuti vanga vachitengesa mari mumigwagwa umu. Mamani chenja vari kusungwa vachitiza mapurisa mutemo uyu munozoona uchibatsira here vanhu nokuti vanenge vakufanira kuzenge vachiwana mari Reserve Bank haisi kupa vanhu mari yekunze yekutenga kuti vanokwanisa kunotenga zvinhu kuti hakuna mari yekunze vanga vachiwana mari pamigwagwa pamusika mitema zvino izvezvi vanhu vari kusungwa zvingamira sei
tinongoitika vakandomire kukudza itokwadi misika inongoendawo pasi pe inongoendawo pasi pemota inongoendawo pasi pedzimba musafunga kuti misika tikaishaya mumugwagwa yatofa icharamba iriko kusvika tagadzirisa nyaya dzezveupfumi nyaya iripo yakakosha ndeyekuti tinofanira kunge tine long-term solution kumatambudziko misika imi munozviziva kuti misika mutema hauparare kana tinoukurudzira kuti unge uripo tikaramba tiripo saka iko zvinowangobvawo hawo pamugwagwa asi uchapinda mudziofisi uchapinda mumota uchapinda munzvimbo dzakawanda wanda dzino dzatisingatarisiri dzimwe nguva pada wanga wagara uriko kuchechi asi mucharamba nema kuona wakawanda kudzi rufu nekune dzimwewo nzvimbo dzakangodarodaro dzisingafungidzirike dzachona kumitambo yenhabvu ikoko kwatinenge tichienda misika inenge iriko misika inongofambiwa nayo.
Thank you so much. Rambai muri parunare vakuchera Chris tine vateereri vanyora paFacebook page yedu. Pana Tanya J nemutambwe hanzi our government destroyed our future. Shua kuita upenyu hwekunonga nonga here? Why us? Then tina give more chumaradze hanzi zvave kunzi zvimwe zvinhu zvave kubvumizwa paborder. Maconditions acho akamira sei tizive tichanzwa munguva inotevera kuti maconditions acho anenge akamira sei asi tatinoziva ndechekuti mutero unoramba uripo kuti munge muchipinza zvinhu izvo munyika. Tine muteereri parunare makadi. Hello.
Hello.
Hey, makadi iko.
Kwana kunjani?
Siyaphila Chris.
Yeah, ubaba ngubani kama?
Machanga.
Okay, ufoni ungapi kwendawo?
South Africa.
South Africa. Yeah, ungasela ukuthi siyabona ubana selivunyelwa ukuthi impahla zedlule border laphana kodwa of course labhadali i duty. Kuyini wena osukubonile khona ngapho bayathumeza yini abantu? Manje nxa lithumeza impahla khona lisuka khona ngapha eSouth Africa zisiya eZimbabwe kuhamba njani bali charge njani
wabona iorder 20 liter ya charge is 150
rand.
Yeah, it sends me over Jaragela in the 30 meters, it's 450. Yeah, it's a good one. Yeah, it's a good one. It's 50 kg, it's 450 kg rice or flour.
Yeah. Okay. Hayi sibongile Mashangani.
Sapsha.
Okay.
Andisemwe mutereri parunare. Hello. Hello.
Yes, hello.
Eh, hey, makadi amai.
Sorry ndiri kurume.
Oh, ai wandire gerere iwo, ndire gerere iwo.
Okay, no it's okay.
Makatapi nzwire nyura rinotapira.
Awa inye ya kuti ndichiri mukomana.
Okay.
Rakomba. Yes, I'm calling from Tufts University. I'm an engineering student here.
Mm-hmm.
And the issue ye zviri kuitika ku Zimbabwe, it's really affecting us. even when we are here, because in a way also you'd need to send money to the people at home so that maybe they can buy goods. And I'm really happy that the government has somehow like agreed to remove that ban, sorry, that statutory instrument
yes.
Number 22, yes. But in a way, I think this one is just a short-lived solution to a bigger problem that we have. And I believe the bigger problem that we have is in the balance of trade. So, like, for over the years, Zimbabwe's imports have been always above the exports at 18 now. And so that hasn't been favorable for Chi, for the economy of the country. And that's why even companies, it's so hard for even the companies that are in Zimbabwe to survive given such conditions. So in a way, yes, we could be happy that this one could be a short-lived solution to problem. Prices may be somehow because there will be more competition market. But looking in the long term, the government should really start alleviating its economic policy because so it's very bad for the country. Dominic Ndondo.
Mukoma Dominic Ndondo. Ramba, any more reports? Nare Timon. Gwava Kuchera. Variponya. Njumunezo. Ufumi wambo kupindura. Mr. Kuchera, you heard from our caller, Mr. Dominic Ndondo. You are in South Africa, eh?
No, I'm in the USA.
Oh, in the USA. You are in the USA.
Yes, I'm at Tufts University.
Oh, okay. Yeah, you, Mr. Kuchera, you heard what our caller Dominic Ndondo said. He's an engineering student based here in the United States. He says it was affecting students and they need to send money home. And also, there is the biggest problem is the business, the balance of trade that's affecting the business. I think Mr. Kuchera can also respond there.
Yeah, I think the engineer is right. I think he should also consider being an economist. What he's saying is that we have a bigger economic problem. And the bigger economic problem is not only the balance of trade, but also the issues to do with corruption. Also to do with what you are talking about, inconsistent economic policy. So this is exactly what he says, a short-term measure that will reduce prices. But you see, the companies that we talk about, there are two things that I also need to note here. For some of my older colleagues, like Mkoma Jonga and Mkoma Chris, you remember that citizens in this country dollarized themselves in 2007 when people started importing things and selling them for US dollars. When Martin Namasa officially dollarized on the 29th of January 2009, people had already dollarized in terms of how they were surviving. So that's one thing that people have to note, that this is not something that is new. The second key issue is that some companies have been getting money from the reserve bank on the official exchange rate. What government needs to do is two things. Number one, help these companies get credit lines so that they can buy new equipment. Some of the equipment that some of these companies are using are better off in museums where people can know this is the machine that we used in 1960.
Yes.
So these are the inefficiencies that we're talking about. Number one, government needs to look at companies that they can help to get credit lines so that we also have competitive businesses.
Thank you so much.
But I think
sorry vakuchera ndanchida kungobata imuromo paita mumuteereri nhare dzedu dzinenge dziri kuti netse ndokudzoka kwamuri izvozvi rekaita ngonzwa muteereri ari parunhare kuti anoti hello. Yes, makadi.
Ndinane makadi mukoma jongo.
Aiwa ndiri mupenyu, ndiani vari parunhare?
Ndiri mukoma Godfrey Samanyemba.
Mukoma Godfrey Samanyemba, muri kunyazura?
Eh.
Vasamanyemba. Taurai chinzwe.
Ini ndoda kubvunza kuti va masimba kuchera kuti hurumende iri kuti yatotadza here kugadzirisa zvinhu izvozvo kuzotuma vanhu kuti vaende kunotenga kunze kana kuti yangu nzira yekuda kukolekta mari nema revenues nana zimurao oro else nyaya ya kuto itika ya kutoti iwo vatadzirira zvachese. Then imwe point yangu ya ndiri kuda kutaura ndeyekuti vanhu ava vari kutsvaka forex yevega kunotenga ma products iwayayo. Saka kana akauya achindatenga 50 rand iyo vanozokontrola sei price iyoyo kuti idzoke, vanoti yakwira vanenge vari kuhiri kwadzinge zvichitengeswa, vanenge vachida kuzoti vakontrole mutengo iyoyo sei. Kana saka ndichifunga kuti inini hurumende yakungofunga kuti itore mari iyo iinse kufinance majuti ainenge ichibhadharisa. Izvi zvekuti vanhu vararama vanongoti zviomerwai asi zviripo pasina kwazvinobva, because vanhu havana mabasa. Saka kungoti omerwai imi, hatina kana kontrol yatinotsveta chero zvinhu mazviwana, asi mawaniro acho ari kuitwa zvinhu acho akatongooma nyangwe naiko zvino. Munhu wacho anozoiva kumbotengesa nemari kupabhuliki yako acheko.
Ndizvozvo. Regai tinzwe vakuchera vari papanza, hapana inokumira imwe. Vakuchera.
Tinotenda Samanyemba. Chekutanga harisi basa rehurumende kunge ichitenga zvinhu ichitengesa, ibasa remaprivate companies. Hurumende haifani kutombopinda mubusiness rekutenga zvinhu ichitengesera, ndoti chekutanga. Chechipiri, zvino mutemo uyu wakakumbirwa nemabusinesses, ndo anga akumbira kuti taakufa necompetition iri kubva kune vanhu vanga vatizvitengesa. Nekuti rangarai kuti mutemo uyu wakauya kuti statutory instrument 64 pakambotoitika mhirishonga kubaibhuri 2016 ukazova nemudziwa 2017 ukazoita statutory instrument 122. Mabusinesses ndo anga akumbira kuti tokumbirawo kuti mutiprotekte, nekuti zvinhu zvatiri kutenga tiri kugadzira zvinhu nemari iri pamusoro. Saka harisi tombori basa rehurumende. Vatofeila apa makambani emuno anogadzira zvinhu ndo afeila, because vamwe vachona vanenge vachida kuita izvozvo zvekuchengetedza zvinhu kuti mitengo ikwire. Vamwe vachona vanenge vachigadzira zvinhu zvichienda kuZambia. Iko zvino ndikakuudzai kuti zvinhu zvakaita semazoe orange crash zvinhu zvamokwanisa kutowana kuZambia izvezvi muchitozvana pamashelf edu Zambia. Mazoe tozvati inogadzirwa muno, hakuna kambani iri kuZambia inogadzira mazoe.
Ari kuita
sei ikoko?
Thank you so much, vakuchera. Ndinofunga mukoma Samanyemba, manzwa mhinduro yabva kuna vakuchera, tinotenda zvikuru. Mukoma Dominic Ndondo, vanga vari parunare, tinotenda zvakare. Thank you so much. We have another caller. Makadi. Mama Nanda, uyo mutereri wedu mukuru uyo. Makadiko Mama Nanda?
Chiripo kana makadiko.
Asi nhare yenyu iri kunetsa.
Ndinodaira kuti tiri kuchatakanaka. Musuya yandinofunga ndakadzidzirwa nenyaya yekuti ndanga ndiri.
Ndizvozvo.
Nhau iripo yandinoda kuti ndimbobvunzawo zvangu kune nyanzvi dzamunogara muchiti tabata nyanzvi inoona nezvepfumi. Kuti tabata nyanzvi inodzidzisa paunivhesiti pakati. Ndanga ndine chishoro chokuti ndo maonero angu, ndo mafungiro angu aya. Ngavambotipawo 5 points zvinoita kuti nyika ifambe zvakanaka. Iwayo 5 points kana maati avatounzira, toda kumbovadhibhetawo nevamwe. Chekudhibheta kwatiri kuita zvakaitwa navamutuli nyove kuti izvi zvivakundikana, because it looks like there is a conspiracy. Look, Chonga. Soon after the election, so what did the election? Everything, although things were very expensive, but everything could be found in the shops, people could go to the shops and buy. After the elections, when the noise started, just the day of election by MGC, sabotage emerged. Things disappeared. All the commodities disappeared from the shops. So from what I see and from what I hear, each and every time we hear about we are debating, there is a language of hating the sitting government currently right now. In as much as we are doing this, we are nowhere to go. But let me remind you, including those who are calling themselves the chief architects of economy, that is not the way of taking countries away from ruling. Let us do things together as Zimbabweans. Build our own country together as Zimbabweans. Don't just be quick to say they failed. How did they fail? And if yesterday you were saying, thanks for the appointment of the cabinet. This is a wonderful cabinet. Here are the things now they are playing. That's why last time I said to you, Joga, these people, and if you don't own a monetary policy, call them, all of them, let them sit in one room, let them draw up a monetary policy, a foreign direct policy that is to attract investors without attacking one another. Otherwise, among themselves, I see them. There is a lot of conspiracy there. It's those who believe themselves that they came out from university with a distinction. Let them prove it against each other. Then let's compare those points. And then we are going to be very happy to see people. We have got a constructive mind, not negative mind against the own country. We are killing our own people. We are killing our own people. Please let us build our country with the heart of love, including the business community. What you are doing is not, it's not shifting the fear. The fear of the country remains there. And besides, that is quite true. That is the liberation movement marching. Those people called those are the people who benefited education through Mugabe system in those days, in those years. So please, let's build our country. Let us have the love of our country. I'm not saying and I cannot say Ramnagagwa is 100%, but Ramnagagwa was chosen.
This was
and Makosa Aga, when I put in the report, Saka joined the cookie. Another time is our city. We are proposing my transition, the government of transition, which if I go back to my tomb, Munika Maita will be a Marathi. Munika Maita is a boy.
Aiwa, maita basa zvikuru amananda tichapa mukana vama simba kuchera vago kupindura asi taita mwe muteereri ari parunare tobva tazongo mutapindure tine muteereri alo
dino
makadi
takasimba tiri kuno kumanda mabwe
manda mabwe ndekupi uku
kumasvingo tikananga shabhani
zita ndiani
ndiva Jonathan Kwanisai
va Jonathan Kwanisai pindai muchirongwa baba
ndatenda zvikuru nechirongwa chaitwa nehurumende ichi. Chekutendera kuti zvinhu zvipinde paboda. Nemhaka yekuti isu tiri kuno kumaruwa tisi tinonyanya kusafa zvakanyanya. Sei mumashopu hamuna kana chirimo. Vanobika chinga vanobika. Vanobika semende chaiyo iri kutenga $30. Saka ine zvangu ndinotenda kuti hurumende zvayaita kumboita ease of doing business pa border app zvinhu zvipinde kana zvapinda ava vanogadzira ava vamboona kwa competition bichana vasavharira vamwe vanoda kuunza zvinhu muchaona kuti zvinoreruka vanonotenga kunze uko hazvina mhosva kuti vachiona nemari asi muchaona kuti price yake kazhinji iri pasi pevava vemashopa.
Okay.
Kazhinji kachona iko zvino takavharira taremo netine Dangote kuZambia semende yakanga ichiita 150 kwacha. Pakapinda Dangote muZambia semende yakaenda pa 50 kwacha Dangote simende. Saka zvinoreva kuti iko zvino tiri kusupportedza hurumende asi tichiti nyika ngaifambire mberi. Tinovharira hurumende saka ini ndinotenda zvangu for this dispensation yaitiwa iyi. kana chinga chichigona ngachipinde pa border pamesina ngachibve Zambia chive chichitengeswa nema 10 rand muone kuti chinovora here chisingatengi muno muZimbabwe
ndizvozvo
handiti munoona
yeah.
Saka ini ndinotenda zvangu vakuru vangu kana mune mubvunzo ndibvunzeiwo zvimwe zvinotevera.
Aiwa it's okay isisi regai tipe kune vatinawo padare takundikana hedu kuti tibate vamwe vakati kuti vapinde muchirongo asi tina masimba kuchera. Saka ndichati vangu pindura mubvunzo wenyu pamwe chete nezvataurwa kana kuti zvabvunzwa navamanhanda vabva kufona zvinotenda zvikuru morera zvakanaka vaJonathan kwanisai kumasvingo kumhanda mabwo.
Ndinotenda. Tichaterera paradio saizvozvo.
Thank you so much. Vakuchera manzwa kune vateereri vaviri vanga vakapakata chaizvo vabva kutaura vekutanga vamanhanda vafona vari kuSouth Africa. Vativo panofanira kuti imi vatinenge tichishanda nawo chiti nyanzvi dzezveupfumi munga muchimbovapo 5 points dzinoita kuti nyika ifambe mberi kwete kungoti vanhu vanga vachingoshoropodza hanzi kana padanzwo zvokurukurwa izvozvo padare zvamune masimudza imi nyanzvi mapoints mashanu iwayo vasimudzawo nyaya yekuti vanofunga kuti pane vamwe vari kusapoteja nyaya yeupfumi the sabotage and also negative mind from some of the retailers and dealers. And he's urging Zimbabweans to love their country. And ngati wake nyika yedu, let's build our country as Zimbabweans. Saka, tinzwe vava kuchera kuti munoti apo.
Yeah, regai ndauri bai chekutanga, ndinoda kutenda nepfungwa dzavo. Mapoints tinawo uye tinogara tichinyora, tikapuwa mukana wekuti tigare nawo pasi tinovapa mapoints. Ndoti chekutanga, hangu ndichatokupai panapa. Chechipiri. Nyika kuti ifambire mberi hazireve kuti tese tinofanira kuwirirana nezvinhu zvinenge zvichiitika pamwe pachona chinenge chida kutwasanudza. Inini ndati mutemo uyu kusunungurwa kwawaita kuchabatsira izvi long run kuti kudzikise mitengo asi zvatinofanira kugadzirisa inzira yatiri kufambisa nayo upfumi. Number one, tinofanira kuita kuti mabhizinesi edu ange ari competitive. Tinozviita sei? Tinotivatsvakira mari yekuti mari dzatiri kutiwana naAfrexim Bank aidzaziiwa mabhizinesi kuti vange vachikwanisa kutenga mishina minyowana kuti vagadzire zvinhu nemashomo. Ndo zviya zvekuti ukaenda kuChina chinhu chatiri kutenga $2 ii tinokwanisa kugadzirwa ne20 cents. Mishina yacho iriko, inongoda kutengwa younzwa munhu. Ndo number one. Number two, nyaya dzeuori tinonyatsoziva kuti inyaya dzanetsa munyika munomu. Tinofanira kunge tichirwisana nenyaya dzeuori nekuti ndo dzinoita kuti zvinhu zvidzokere kumashure. Tichitaura nyaya yesabotage yavanga vachitaura kuti kune mabhizinesi ari kusabotage. Nhasi ndaasingadi kuita zvematongerwo enyika uye nhasi handisi kuzoita zvematongerwo enyika. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinokwanisa kuitikawo pamwe pada kune vari kuita sabotage pamwe hakuna. Asi chatinoziva chatiri kuona ndechekuti kwa zvinhu mitengo yakwira akatyatyanga zvakamboitika muna September 2017 kuti mitengo yakakwira handizoti yanga iri sabotage here panga pasina vamugabe vaenda kuUnited Nations. Zvanditotyira kuti takazoona futi vamunangagwa vaenda kuUnited Nations zvimwe pada United Nations ndo iri kuita kuti yakatitsinga mbijana. Next year dai president vakasaenda pamwe mitengo haikwiri but takazoona kusvapera vamugabe pavakaenda kuUnited Nations kuti vakadzoka mitengo yakakwira vamunangagwa vadzokazve mitengo yakakwira. Inei nguva inei nekuti tinenge tapedza kutengesa fodya nezvimwewo zvakadaro kuwana kwedu kweforeign currency kunenge kuri kushoma. So what it also means is we have to diversify our economy so that we also not rely only on tobacco only on it being an agro-based economy. There are a number of things that we can do to this economy to change it around. So whether a ZANU-PF government, an MDC government, or a Kandemiri government, these principles remain clear. If any other political party comes to power and doesn't follow these principles, we'll be in the same problem. So as many kuti bato rukutunga ndiripi, chinofana kuitwa chakatwasanuka kuitira kuti most people va benefit. Iko zvino tiri kuitika ndoto vashoma ndo vari kubenefita from this process and this is wrong and we should call it as such. Saka vamanhanda tinowirirana nawo ngatigare pasi tichidibheta mapoints dzimwe nguva ngatisawirirane
asi ngatite zvinozvinoita zvinoita nyika yende mberi ngatiteererane hazvirevi kuti imi kana muri imi muri muhurumende kana ndiri muhurumende ndaakuziya zvese ndesinodawo kuuya kwamuri kuti mundibatsire saka ngatiteererane kana tatiwo apa imboizai kuita so imboteererai zvimwe pada zvanzina mateso vamwe vakaudzwa hondo dzekurwere wepfungwa vakamusora
aiwa panonzwika maita basa zvikuru vakuchera ndofunga vateereri vanzwa mhinduro dzamavapa akristu
yepo munomuzana kuchera sike sabamba lapha udaba lokubana kati vele kuyini okungakubangela ukuthi okunye okulungiswa elizweni okufana labo cement labo cooking oil intengo yakhona layo ikhwele kodwa into ezitholakalayo ezilungiswe elizweni leZimbabwe kuhamba njani khona
into engaziwa ngabantu abanele ukuthi ama companies lawo labo bebethenga i-foreign currency emkambeni le-ANCTA into abangayikhulumiyo kodwa liqiniso ukuthi bebethenga i-foreign currency emkambeni le-ANCTA so intengo ibangelwa ngokukhwela kwe-foreign currency yikho sibona ukuthi intengo ibikhwela
but i-foreign currency uzayifuna ukuyenzani ekulungiseni amafutha anti i-sunflower seeds kumbe amazambane akhona elizweni
liqiniso sibili ukuthi amazambane akhona elizweni i-sunflower angazi ukuthi iyayenela na kodwa ngiyakwazi ukuthi kwezinye izinto ezilungiswa lapha ba-importa even i-packaging abayisebenzisayo e-South Africa so into zonke zingaba singabe silazo kodwa bayakubona uthiphile ukuthi bathenga izigubhu e-South Africa i-packaging yangikhona e-cooking oil kodwa kula ma-imports ayabe involved and siyakwazi ukuthi ama-companies lawa bebengatholi imali abayifunayo ku-reserve bank so bebegcina besiya emkambeni leyo bethenga i-foreign currency
ah okay okay ungabamba kancane sesilomunye umlaleli lapha hello hello welcome to the show
yes
yes what's your name please
Mrs. Mushangwe
Mushangwe
yeah
okay muri kuda kutaura ne Shona
yeah in Shona eh
Okay. Hey, aiwa taurai zvenyuma yemushangwe makadi.
Munofara here.
Aiwa tiri vapenyu muri kufona muri kupi?
East View
muHararo.
Eh.
Aiwa chirongwa ndechenyu tipei pfungwa dzenyu.
Next down kuti vanhu kuti vanhu vari kuenda kunotenga zvinhu kunze izvokuti. Katenge tichindotora zvinhu zvacho kunze. Majuties nezvimwe zvese zvete tisingabatirwi here. Kuti kana tanotora futi ikokoko zvinhu izvozvo zvinoreva kuti tinenge takwanisa kutengesa nemari yangu ndandoda nekuti ndinenge ndaenda kunozvitora saka ipapo tati pagadzirirwe kuti tisangorambe tichingodzokorodza misteki yekuti tinongoramba tozovhurirwa kakunzi ende ndinotora zvinhu zvinhu kunze nekunge taomerwa kana takuita sekunge taakuzva kuguta tozvizve tavharisa mukana uya nekuti vanenge vatobhenefita tisuka dari isusu ruzhinji tichingotamba saka ndipo pataida kuti pagadzirirwe uyezve iwo kana zvichibvira vanhu kana vachiona kuti takundikana zviri nani tichiri padhuze nekuti takabva kumaelections pane 2 months chete but zvakutoita wese saka ndatida kuti kana zvatadzikwa vanhu vobvuma kugara pasi wobvuma mazano evanhu nekuti isusu ruzhinji tisiye tichisafa vari kunana brodi nedzimwe nyika nzvimbo dzakabudirira havana maproblems avanosangana nawo maproblems avanosangana nevanhu vari kumamisha nevanhu vari kumareserva zvakaita kuno kumalokeshen tisine maproblems akawanda nekuti hatina mari dzacho dzakawanda
aiwa regai tinzwe kuti panyaya yejuti yamabvunzaiyo kuti vakuchera vanoti kudii maita basa amai Mushangwe thank you so much
Alright.
Okay. Vakuchera amai Mushangwe mutereri vapona vari ku East View kuHarare. Hanzi nyaya yemutero yejuti vanenge vachitarisirwa here vanhu kunge vachizongobhadhara mutero pakupinda. Tambunge tinoita tamboichibate here nyaya asi ndofunga havana kunge vanzwisiwa zvakamira sei.
nyaya yemutero inoramba iripo ndofunga kuti hurumende ichatsanangura kuti kana wauya nezvinhu zvine uwandu hwakati mutero unenge wakamira sakati asi mitero icharamba iripo mitero icharamba iripo asi zvambotaurwawo nasamanyemba zvekuti mitengo yavanhu ava ichazongoramba iri pasi nekuti tese tikaenda tii vatatu iko zvino kunotenga cooking oil chose mitengo yedu haikwanisi kuzokwira nekuti tese tiri kuda kuedza kutengesa kuti zvatinazvo zvipere tikwanise kunotenga zvimwe saka kuvhurirwa kwaita vanhu kune vanhu vakawanda vemapoka avo vamwe vecross border traders association nevamwe vemapato avo vanokwanisa kunotenga zvinhu izvozvo muhwandu vachizvitengesa nemitengo yekuti vana vezimbabwe vanenge vachikwanisa kutenga asi ndinofungidzira kuti nyaya yakakosha ndeyekuti nyaya yeforeign currency inge ichigadziriswa kuitira kuti isatengwe pamusika nemari yakawanda zvinozokonzera izvo kuti mitengo inge ichikwira.
Thank you so much vakuchera ndoimba kuti mai mushangwe vanzwisisa nyaya yeduty. The duty still remains, you still have to pay duty. But Mr. Kuchera says, I think the government will come up with the policies on determining the quantities that are supposed to be paid for duty, Chris.
Mr. Kuchera, we are almost getting to the end of the show. Now, would you tell us what you think about this ban, this lifting of the ban, especially the fact that we are approaching the Christmas season? Do you see the upsurge? Because we know the Beitbridge border is always quite busy. But do you see an upsurge that will result in prices going down back home?
Yes, I do. I do. Certainly around that time, I think prices will come down. You see, the concept of supply and demand, where you will have now a lot of people going into this business of buying and selling. So it also destroys this cartel mentality, where three or four people can sit down and set a price. Everyone will now be having their price, but you'll find that prices will go down, especially when we come to the festive season. What is important, though, I think for now, is to make sure that people are able to get what they need as and when they need it. People even have been keeping fuel in the past few days, which is very dangerous, actually, if you don't store it correctly. So it's important that we are able to have people accessing the products that they want during the time that they want. But I do see that around end of November, mid-December, prices will certainly come down as a lot of things will have flooded the market.
Kunyaya yemafuta vakuchera, nyaya yemafuta yekutakurwa kuzvino, nokuti even zvimwe zvinonzi zvinowanikwa munyika zvakafanana nembatatisi, macabbage, matomato anobva kumusha kwangu kuzumba zviri kukwidzwa, vanhu vachipa zvikonzero zvekuti tichange tichizvitakura tichishandisa mafuta edzimotokari. Dambudziko ringagadziriswa sei remafuta iri?
Unoona, dambudziko remafuta rakashandiswa haro nevanhu nekuti ndorinowanza kuita zvinotsvukire. Asi tikatarisa mitengo yemafuta haina kumbobvira yanyaya kushanduka serezi kubva paitika mhirizhonga iyoyo. Asi yaingoshandiswawo zvayo nevanhu nekuda kwekushayikwa kwawo kukwidza mutengo. Asi mutengo wemafuta hauna kunyanya kusimba. On average taiona petrol $33.
Mr. Kuchera, unfortunately, we have come to the end of the show. Thank you so much for being with us the whole hour.
Thank you very much.
Yes, that was Masimba Kuchera, an economic commentator based in Harare. And we also would like to thank all our listeners who managed to get through. And those who didn't, please try next time. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kademi, Irin Fitimura, Rakanaka, Atubatana, Mushjonga, Zirongwa, Studio 7, Notevera.